kuru chini ino fana kuone kwa ndeshe kuti rwendo urgu unofanira kunangana nekugadzirisa matambudziko nenyonga nyonga iri ku Mozambique kuunza runyararo neku simudzira kodzero dzevanhu veMozambique kunyanyanyanya vari ku nzvimbo yeCabo Delgado vari kushungurudzwa zvakanyanya asi chakakosha tiche kuti vamunanga kupavanika vachifamba kudai varangarirewo kuti zvazvakanaka kuti kuMozambique kuve nerunyararo nemuZimbabwewo munofanira kunge muine nzira dzakatsarukana dzekusimudzira kodzero dzevanhu izvi zvinokosha kwete kungosimbira kuvavakidzani chete asi nekumbawo tinge tiine runyararo kusina mhirizhonga kusina zhowezha kuchiratidza kuti kwese kuri kuremekedzwa kodzero nemitemo yenyika
tichitarisa iyo SADC extraordinary double track iyi iri kutarisirwa kukurukura nyaya muri kutaura yematambudziko ari muGabo Delgado muMozambique zvii zvikuru zvamunotarisira kuti dai zvaburitswa kubva munhaurirano iyoyo kana mumusangano iwoyo
chikuru chiripo ndechekuti pange paine hwaro hwekupedza zhowezha rekuCabo Delgado asi dambudziko guru chimhinga mupinyi chinofanira kuti chigadziriswe ndechekuti hurumende yeMozambique mutungamiri weMozambique vaPhilipe Nyusi havasi kubuda pachena kuti vanoda rubatsiro runobva kuvavakidzani vari kuchamhembe kweAfrica vaNyusi vari kunokumbira rubatsiro kunyika dziri kure kure kunana America wanana Britain nedzimwewo nyika asi vachisiya vavakidzani tinoziva kuti sangano reSADC riri kutaura pachena nguva nenguva kuti rinoda kuti ribatsire kupedza dambudziko riri muMozambique asi zvinotongoitika chete kana iyo Mozambique ichinge yataura kuti veduwe tatsva tidzimureiwo kutsva kwendebvu ndopega patinowana kuti panozoita mukana wekuti vatungamiri veSADC vapindire nyaya dzacho
pane vamwe vanokutyirawo kuti hondo iyoyi iri muMozambique inogona kupfachukira ichipindawo munyika dzakapoteredza dzakaita seZimbabwe kana ana Zimbabwe nedzimwe nyika vatorawo matano muhondo iyoyo zvii zvamungataurawo imi
dambudziko ratovapo zvekuti iko zvino zvekuchatyira kuti inopfachukira chingatoitika ndechekuti kana hondo iyi ikaregwa yakadaro inotopfachukira chete kuti nenguva isipi varwi ivavo vapanduki variko vanenge vava nesimba vava kupinda munzvimbo dzakavakidzana neMozambique vana Zimbabwe vana South Africa nedzimwe nzvimbo dzakadaro saka chinotodiwa ndechekuti pakurumidze kuwanikwa zano rakanaka rekupedza dambudziko irori risati rapararira